Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvitatseti 2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi. Vaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu naivowo vairapwa pakanaka asi havadi.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakadzokera kuChina zvekare kunoonekwa nana chiremba.
Zvose zvaiitwa nehurumende zvaiitwa kumusoro kwavari uku pamwe zvinovabetsera ivo vane mari nechekare vana mabhizinesi. Vainzi mabhizinesi achapuwa mari yakati kuti akwanise kukrieta mabasa vachikangamwa kuti aiwa kuti mabasa anga achikrietwa munyika. Zvinobvira kuti vari pasi ava from the bottom up vari pasi ava ndo vanenge vatanga vasimbiswa noupfumi kune zvichiinda kwavari vowana mari vondotenda kuti bhizinesi ikwanise kuzodii kuzokrieta mabasa.
Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa nyaya yemari munyika kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa nemari dzavo sezvakaitika muna 2019. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakasvika muChina nezuro kuti vatariswe navana chiremba. Bepanhau reHerald rinoti izvi zvakaziviswa nezuro nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavakakumbira vemakereke kuti vanamatire vaChiwenga. VaMnangagwa havana kutaura kuti vaChiwenga vanodzoka kumusha rini, vachiti chete vachakurumidza kudzoka. VaChiwenga vakadzoka kuZimbabwe mwedzi wapera mushure mekugara kuChina kwemwedzi mina vachirapwa. Vamwe vanoti kurapwa kunze kwenyika kuri kuitwa nevakuru veZimbabwe zvinoshatirisa nekuti vakuru muhurumende vari kudzinga vana chiremba mabasa muZimbabwe ivo vachienda kunorapwa kunze kwenyika. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipot Endere, vanoti umbimbindoga huri kuratidzwa kuvanhu nehurumende hwasvika pasi zvisina kunaka. Dr. Endere vanoti Zimbabwe ine mari yokupa vana chiremba, asi hurumende inoda mari iyi kuti vafambe-fambe kwese kwavanenge vachida vasina basa nekunetseka kuri kuitwa vanhu munyika.
Zvinoratidza kuti ivo vanokoshesa utano hwavo kukunda hwevamwe vanhu vese. Ivo vanoti madokta hafani kuwedzerwa mari, havana basa nekuti zvipatara zvedu zvine mishonga here, zvine varapi here, zvine magetsi here, asi ivo vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi. Vaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu naivowo vairapwa pakanaka asi havadi.
Chii chamungataurira hurumende ende kuchinzi munokwanisa kutaura nomutungamiriri wenyika mungati chii kwavari nezviri kuitika izvi?
Ndinoona kunge zvinoratidza vanhu kuti hurumende haina hanya navo, asi iyo hurumende iwo ine opportunity iko zvino kuti varatidze vanhu kuti vanokoshesa utano. Dai vaisa mari muzvipatara, zvipatara zvagadziriswa, dai vapa mari kune vana chiremba vakwanisa kubhadhara. Muneziva mwedzi uno chete chete tanzwa kuvanhukadzi vazhinji rasirwa nevana, vachibatsirwa nevana nekuti hakuna vana chiremba vanokwanisa kuita ma-C-section. Zvakanaka kuti vakadzi vanogona kubatsirwa nanyamukuta kana delivery iri easy, asi madelivery mazhinji atinawo kumusha kwedu ndeyekuti mwana anenge ari muposition yekuti panoda kuitwa C-section. Pachidiwa C-section panodiwa chiremba. Zvino vana chiremba vasipo, vana vazhinji vari kufira mudumbu. In most cases are serious, maine mwana vese vari kufa. Saka zvinhu zvinotonida immediate attention. Ivo vari kuona kuti upenyu hwa general hwakakosha, hatizvirambe. asi upenyu hwemamillions and millions hwakakosha sevasiri kuisa emergency nekudhila nemamiriro akaita zvipatara zvedu.
Dr. Ndendere, nyaya iyi inenge yava nenguva ichingoramba isina kugadziriswa. Pane imwe nzira yekuti zvinhu zvingagadziriswa here?
Zviri simple. I think mari iripo, haisinei kuti mari hapana. Tikatarisa kufamba kunoita vanhu ava, mari iripo, vanongoramba chiri kuisa mari panodiwa nevanhu. Mari iripo, Zimbabwe haina problemu yekushaiwa mari. Mari iripo, mari vanayo. Dai vangonzwa tsitsi vaisa mari painofanira kunge ichienda. Madokta arapwa, mishonga yatengwa, zvinhu zvagadziriswa.
Munofunga kuti hurumende iyi inokwanisa kunzwa zvinotaurwa navanhu ikanzwa tsitsi?
Handifunge kudaro sezvamataura kuti nyaya iyi yane nguva ichitika. Kune vari kutireka strike, I think tapfuura 8 days iko zvino. Saka hurumende ihurumende isina basa nazvo. Vanongokoshesa zvepolitics. Tikateerera maspeech avo vanenge vachingotaura zvokuti hei, hatidi vanhu vanoita mademonstration, hatidi vanhu vanotaura zviri pasi pemwoyo wavo. Ndosvika zvinhu zvakavakoshera. Izvi zvegovernance chaizvo havana basa nazvo. Vanongoda kuramba vakasimbirira pachigaro.
Dr. Ndendere vepawa Leslie College kuMassachusetts vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mamiriro aita zvinhu munyika anoratidza kuti hurumende haina basa nevanhu. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti kuenda kwavachivengamiri kwemakungwa kunorapwa vachiramba kugadzirisa vana chiremba zvikwanisiro zvavo muZimbabwe zvinoratidza kushahanya neruzhinji rwevanhu vanove ndivo vanobhadhara kufamba nekurapwa kwavachiwenga.
Vachiwenga vanoenda mhiri kwenyika kuChina kunovhenekwa utano hwavo nemari dzenyika, mari dzemitero yevashandi veZimbabwe, vachisiya zvipatara zvemuZimbabwe zvakagwadama zvisina mishonga, vanachiremba vasingakwanisi kushanda. Ndizvo zvinonzi nevakuru, hakuna chembwa tenzi vararira mutakura. Vanhu vari kutambudzika muZimbabwe, vakuru vehurumende vanorapwa kunze kwenyika zviri nyore, asi ko ruzhinji rweZimbabwe rorarama seiko?
Munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Vakuru venyika vanofanira kutungamidza utano hwevana veZimbabwe nyika yese, nekuti bumbiro remutemo weZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekuwana kuwaniswa utano hwakakwana. Asi iko zvino hazvikwanisike nekuti vana chiremba havana zvikwaniso, havakwanisi kushanda, zvipatara makliniki zvakavharwa. Asi vakuru vachiwana mikana yevashoma yekunorapwa kunze kwenyika zvinosuwisa.
Vadya vamavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira hurumende kuti inofanira kugadzirisa nyaya yemari kuti vanhu vasarasikirwa nemari dzavo sezvakaitika muna 2019. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vanoti zvirongwa zvehurumende hazvifaniri kukonzera kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo. Naizvozvo hurumende inofanira kutarisisa zvakadzama kuti muna 2020 vanhu vanokwanisa kuwana mari dzavo dzavanenge vaisa mumabhangi.
Zvakanyanya kundibata chaizvo kutambudzika kwavanhu veZimbabwe kwatora nguva yakareba gore negore kuchitwa mapromiso okuti zvinhu zvichanaka, asi zvinhu zvisingaratidzi kunaka. Tichitarisa kunyaya dzeupfumi tinoona kuti mari chaiyo kubata mumavoko umu inenge iri kushayikwa ichinetsa. Inobatwa mumaoko acho imomo inenge yakange ichiteksiwa zvakanyanya chaizvo, 2% yakawedzerwa pamusoro pe15% yanga iri muSales tax. Tozosvika pakati pegore apa mari yainzi i1:1 neUS dollar yakabva yangonzi haisisiri 1:1, dzasiyana. Marwadzo vanhu vomuZimbabwe achibva awedzera zvekare kuti mari yavaiunganidza ichikwana zvimwe zvaivakwanira yakanga isati ichakwana zvekare. Zvinhu zvomuzvitoro zvobva zvokwira, zvimwe zvichishayikwa zvimwe zvichikwira, namo ichiwe nyanyo kuwezera kuvano. Takaona fuzekare kuti kushaikwa kwa peturo hakuna kunge kuchita nani. So ku promise kwa kweta wano kuti zvicharamba zvichiita nani. Magetsi wa ari kuwedzera achitoratidza kutoshaikwazve. Saka upenyu hwakanga hwapromiswa vanhu kuti hucharamba kuchitina kei handina kuhuona kuchinyanya kunaka. Ndotoona upenyu hwezimbabwe hwakanyanya kunyanya kuomera vanhu chaizvo tichizosvika kunopera kwegore kudaiwo mabhizinesi chaiwo mamwe ari kutofara.
Kana makatarisa kwatabva kwese uku munoona sekuti papano kuedza kugadzirisa zvinhu here?
Mavonero andinoita ndokuti kugadzirisa zvinhu kwacho vanenge vaiedza kuzviita kumusorosoro kwavari uko vasinganyanyisi kutarisa zasi kwatinoti on the ground kumunhu uri kuzasi zasi uko watinoziva kuti munhu uri kuzasi uko akanga apiwa mari kana kuti kupiwa mikana mumwe ndivo vanosumudza ikonomi ndivo vanosumudza mabhizinesi nekuti ndivo vanotenga vanhu vokuzasi uko asi vokuzasi uku ndivo vakanga vopedzisira votekisiwa zvakanyanya mutero uyoyu pane mari yavainayo. Mari yavainayo zvekare iyeyi yaakunzi haicharemi sokurema kwayaimboita saka haisina zvaichatenga. Saka ndoona sokuti zvose zvaiitwa nehurumende zvaiitwa kumusoro kwavari uku pamwe zvinovabetsera ivo vane mari nechekare vana mabhizinesi vainzi mabhizinesi achapuwa mari yakati kuti akwanise kucreata mabasa vachikangamwa kuti aivo kuti mabasa anga achicreatwa munyika zvinobvira kuti vari pasi ava from the bottom up vari pasi ava ndo vanenge vatanga vasimbiswa noupfumi kune zvichiinda kwavari voona mari vondotenga kuti bhizinesi rikwanise kuzodii kuzocreata mabasa. Saka zvavaiita handioni kuti zvaibatsira munhu wapasi pasi. Wapasi wakaramba achingonyanya kurwadziwa ivo vokumusoro uku vachiramba vachiita zvirongwa zvinenge zvinovabatsira ivo pachavo.
Vanoongorora zvemabhizimisi nezveupfumi hwenyika vanoti Zimbabwe haingakwanisa kuita rimwe gore rakaita sa2019. Imi munoona sekuti 2020 ikabuda sezvakaita 2019 zvinhu zvingafamba chii chamunoona kana zvinhu zvikasachinja apa?
Kana zvinhu zvikasachinja apa ndinoona sekuti vanhu vacharamba vachitambura zvokutosvika pamwe kufane nzara chaiko. Tikaona kuti gore ratakatarisa iri mvura inowanza yairamisa vanhu mukurima omo haisi kunatsokuonekwa kuti ichawanikwa yakakwana here vanhu vakwanise kuibvisa ivo vasina kunge vanyanya kuibvisa zvekare pana 2019 iro riri kupfuura iri. And tinotarisirwa kuti hurumende muna 2020 umu ikwanise kuramba ichicreata atinoti maopportunity zones ayaya okuti vanhu vakwanise kuona zvimwe zvavangabatsirikana nazvo vari kumusha ikoko. Nekuti zvataa kuona ndezvokuti vokumusha vanenge vari kukangamukwaka saka vanhu vose vava kumhanyira kumataoni ikoko. Mataoni aakuwandirwa nezvakawanda wanda zvasisva zvichakwanisa kuchengetedza vanhu. Saka mugore ratakatarisa iri hurumende ngainyanya kutarisisa uri kumusha musha ikoko haakwanise kugara ikoko achizvibetsera ikoko pamwe nokudzidzisa vari kumusha zvekare kuti vakwanise kuona maopportunities ari kumusha ikoko vasumudze ikonomi kubva kumusha ikoko upfumi hwenyika kusumuke kubva kumisha ikoko kuchiinda zvose kuzosvika kumusoro kwete kuti kubve kumusoro kuchidzaka zasi nokuti kunoratidza kuti hakusi kusvika upfumi zasi uku kuri kungogumira kumusoro kwavari ikokoko.
Hurumende chainofanira kuita chii tichidotanga gore ra2020 chii chavanofanira kuita kuti zvinhu zviimprove zvinhu zviite nani tisaita rimwe gore rakaita sa2019?
Ndokurudzira hurumende kuti itarise kunyaya dzemari nokuti kana nyika ichinge isina mari kana kuti mari dzaiinadzo kuhurumende uko dzisingashandisi zvakanaka rubatsiro rwatinotarisira kubva kune dzimwe nyika kungava rubatsiro rwamadonation kungava rubatsiro rwokuti dzimwe nyika dzikwanise kuuya achizoita mabhizinesi muzimbabwe hakuitiki rubatsiro irworwo. Nyika yedu haina mari saka hurumende tinowa ichipromisa kuti tichati imwe mari iwanikwe ma10 dhora nama20 dhora asi kuti tizivo kuti inowanikwa papi hatizvo hatizvioni izvozvo. Vanhu vakatamba krisimusi vasina mari saka kunyaya dzemari uku ndokuda kuti hurumende isimbisise inatso kuona kuti mari ngadzowanikwa mumabhengi vanhu vave nechivimbo namabhengi sezvaiitwa makare kare ayaya kuti kana vakawana mari vokwanisa kunobhenga kubhenga kana mari iri mufomo wemaketi mabengi miomu ino kwanza kushanditua ni nyika yose izwane asiwa na wesila chivimbo ne mabengi nukuda kwe mke momu ya uru mendi ukuti marino mwati ya pera kumabengi kwa kwati marino zaiko indaka isa mari yangu ikoko saka dabu zikore marino liru uru mende nga ina tobuda pachena ina tokunge ichi seven za shukuru mkure ataka charesa ya kuti mari wani kono unayo kanayo wani kono unayo uchazwesha ndisabu usina umari kurenga itengesa so hano itengesa achiwana tuwa kusumu takwa tika ita ekonomi koko pasida kukadzili swa dambu zikore mariri atina kwa tino nyanyo kubona kwa tino nyanyo kuinda senyika ichizo metere kana na wanu wae
muzina fundo Elliot Masocha wa Defra University ku Ohio vari parunare ne Studio 7. Chombo tarisa shuruma pepa nao anasi Muherald mwine nyaya pamsoro pekudzokera kuChina nezuro kunoonekwa nana chiremba kwemtungamiri kwemtevedzero mtungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Muherald mekare mwine nyaya pamsoro pekuurawa kwemupurisa nekukuvadzwa kwevamwe vakange vachibatsira kuchengetedza vashandi vepamugodhi weGood Hope kuBattlefields vakange vachirwiswa nechikwata chevanhu vakange vaine mabhemba, matanda, masanu nerekeni. Mudaily News, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vave parumhana nzombe pamusoro pevanhu vave kuzivikanwa nezita rekuti mashurugwi vari kufamba vachiuraya nekurova vanhu vachivatorera zvinhu. Zvichinzi hurumende iri kufunga kupa mvumo kumapurisa yekuti vapfure vanhu ava. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataurawo vega zviri mupfungwa dzavo.
Moroi moroi muri yeZimbabwe. Ini ndonzi James upadombo kuno South Africa. Nemwana ndiri kuita nyika vaimirira zvakaita zviri kusvodesa zvisingaiti. Zvinosekisa bhatazvisekesi. 1 hakuna magesi, 2 hakuna mvura, 3 hakuna chikafu. Asi vanhu vanongoti zvichanaka. Tinosvikira pakuita 20 years vanhu vachingoti zvichanaka. Otherwise inongozogumisira nyika yacho yatotengeswa vanhu inenge vatoikonewa. Hurumende yacho inenge yatodhakwa.
Ini ndoda kumbobvunzavo kuti vamunangarwa ndi president here kana kuti ndi sabhuku zvake kana kuti mupurisa wa sabhuku, nokuti muitiro wavanoita chero 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 speech yavo hatisati tambowati speech yavo ispeech ya president, chero mwa mapuresident emuafrica haiti savamunangarwa.
Tinokukwazisa tokukwazisai vakuru vose vanotipa nhau dzinonakidza kudai dzokuti kana tikatodzishaya chaizvo chaizvo zvino tinotonzwa kana nemarwadzo kana takanyaguta totonzwa nzara. Kutaura kwaita vamagai apo tokutenda kukuru kwazvo apo vataura chokwadi apo shuva vashaya mukana vemakereke vamwe vaona mukana wekuti vangataurawo nevatungamiriri venyika ivavo nekuti yaifanirawodzwa chokwadi. Ndino zvangu ndofara kana nzira rangu ringafamba kuti tichitenda iye mufundisi ataura zvataura muprofita magai apo kuti vagona kududzira dudziro zvake zvakanaka nekufamba neshoko rake. Ende waona kuti vamwe vake vanofamba namukati mwejorodhani rake nejudhiya edi vamwe vari kupotseka mukufamba. Ndotenda
makadiko ana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Ini ndinoitwawo Mai Panashe, ndiri kuno Cape Town. Ndotangawo nekumhoresa baba wangu namai wangu vanoitwa baba namai Chipunza vari kumudzi padonzwe primary school. Ndomhoresawo vana vangu vanoti Leslie Nalini Jeffini naMunashe. Ndozoendawo kuHarare kuAirport kuOverspill. Ndinomhoresa Panashe nemunin'ina wangu Mai Oprah nemurora wangu Peshi. Ndozoenda kushamba ndinomhoresa Inoki anikanganwa kumhoresa Mai Ramsi baba Ramsi Ramsi na Reshio. Ndichiti makadini zvenyu tinoti mpinde goredzva mwari wakuchengetei watirangarirewo tese tese.
Happy New Year, tanonoka wande, blessing zuru. Nava jonga kane miri pamwe chete navose kwazisa vose 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 vanobata chirongwa ikoko kustudio 7 chikwazisawo zvakare amai vangu vari kumusha uku kumaundarweni kumukumbura uku mai Gribet Masangano nambuya vacho mbuya Bhedhuru pamwe chete nasekuru vangu vabvumai Bhedhuru uye zvakare ndichikwazisawo vamwe vose kwamasangano ndichiti muve negoredzva uye ndinoti mwari vakuitire zvakanaka ndinotenda chose pamwe chete nemudzimai wangu Primrose Komo ndichimukwazisa pamwe chete naambuya vangu pamwe chetewo zvakare natezvara wangu navose vakwamasangano ndichiti muve negoredzva ndatenda.
Muri sei vamushamarari, ini ndinoitwa Simon Dube ndiri kusouth Africa Klerksdorp. Ndinogara kumusha kwangu kuri kuchipinge kusakwinje. Ndinokwazisawo mai vangu mai Wanda nababa po namai po na Justin Dube na Jasmine Dube na Letkini Dube na Takudzwa Dube ndichiti happy new year tuonana 2020 muna December sharp.
Kadiniko kwa studio 7 hapo eshi inende netwa Peter Ngwenya kuno South Africa kuno eshi tiri kuchema nemari dzatiri kuwana kuno kumabasa tikwanisa kuti tikwanisewo kusvika kumutavo kumusha tongochemavo chimwetiwo denyi kedu wenge anaka takwanisewo kushandira pedwa zvimwe taikwanisawo kuenda kumisha kunowana vabereki.
Makadive Studio 7, zita ndimahambe padebheni. Ndandiuda kutaurawo pamusoro panyatu, nemimi vanhu vestudio 7. Takakuudzai kuti musatore vanhu vezanupf vachitaura pastudio 7. Mukanwa mavo mune mate. Pane zvimwe zvinhu zvekuti unonge utonakidzwa nekuda kuteerera news, kasiko zvinodzima mazuva hatichatoteereri. Nenyaya yekuti ungovhura redio unzwa kuti honorable muzvinafundo. Wakangonzwa kunge unyanya yanonzi madhuku achitaura zvisina kana nebasa rese vanhu vamunokoka kuti vataure pastudio 7. Hamusadaro imi vanhu vestudio 7. Vanhu vezanupf vanoti vange vane kosi yavakadzidzirai kunyepa. Haikona kupota muchidaro so. Izvo zvo munoti vanaponyati vataura paredhiyo tsaona dzazodai. Pamunee muchivatsvaga kuti vataure zvinhu zvakamirira zvinhu zvenyika zvaonekwa chiona kuti vatadzonzi yanga isingadairwi vanga vachiti vari mumusangano. Kwaipapa pavabuda mumusangano vanhu vestudio 7 chaita kunge makutengwa nezanu taimbokutsigiraiwo but makutoita kunge makutengwa nezanu.
Makadi vashamararo vestudio 7 mukoma tanonoka wande mukoma jonga kandimire sister Marvelous mukoma Mike Hove nevamwe vose vandisina kudana ndinotumurisese ikoko ndoda kutaura wangu nenyaya yevanhu vemakiriki yavasangana navamunangagwa vachitoda kuti vakudzire hurukuro. Hurukuro dzacho vanoda kudzikurudzira kunani. Handi zvingorere pachena kuti munhu anofangwa kuita hurukuro namunangagwa ndivachamisa. Zvino kana iye vachingodaidza vamunangagwa chete vanofona sekuti zvavari kuita pane chinobuda ipapo kana kuti varikutamba nemadhaka pasina mvura. Vanhu vemachechi ngavasada kuti powasha please nokuti kana ivo ngavangoenda pane nyaya vanozviziva kuti munhu anofangwa kuti vagare pasi ndivamunangagwa navachamisa. Saka ngavasasera vachipedza nguva vachida kungoti taungana zvikazodai ivo vachinyatsokuona pane nyaya ngavasapedza nguva vachibatana kumeso vachitotipedzera nguva vanotoita zvimwe zvinotozotishota. Saka inini hangu kutaura chokwadika chavanofangwa kuita vaifangwa kudaidzawo kuti vachamisa nokuti kana vakangodaidza vamunangagwa chete hapana zvavaita. Its like vari kuudzwa zvokuita namunangagwa kwete kuti ivo ndo vari kuudza vamunangagwa zvokuita. Saka vanhu vemachechika mutiitirewo mushe zvechokwadi kana musiniri kuziva zvamuri kuita zviri nani munyarare tese tinonamata tiri kumachechi but kana imi mukaona kuti hamusiudza zvamuri kuitaka ende futi kana muchitora side one ka hationi futi hapana zvamunenge muchititira tirotogara tazvishora kare saka pane pasina kana chinobuda. Saka ndo zvangu zvandongoti wangu ndingotaurawo izvoro nhasi pazuva ranhasi tiri pano pasouth africa kune osprit.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7. Ko imwi munozviona sei. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana chiremba vari kurapa vanhu vane chirwere cheEbola muDR Congo vanoti kusvika pari zvino vanhu vanoita zviuru zvitatu zvine mazana matatu ane makumi masere nevatatu 3373 vanozivikanwa kuti vane chirwere cheEbola, asi zviuru zviviri zvine mazana maviri nemakumi matatu neumwe zvevanhu 2231 vakafa. Vana chiremba vanoti kurwisana kuri kuitika munzvimbo yeNorth Kivu neIturi kuri kukonesa kurwisana nechirwere ichi zvakakwana. Mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin vakataura parunhare nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vachitenda vaTrump nekuvaruma nzeve kwavakaita pane zvakanga zvichirongwa nevanopfurikidza mwero muRussia. Vakuru vaviri ava vanonzi vakakuravo pamusoro pezvimwe zvokudzidzana pakati penyika mbiri idzi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanomiririra dunhu reGeorgia muparamende yeAmerica vaJohn Lewis vazivisa kuti vane chirwere chegomarara chiri parwatata. VaLewis vanozikamwa zvikuru nekurwira kodzero nekusununguka kwevanhu vatema muAmerica. Vakamboshanda namufundisi Martin Luther King. Vana chiremba vakaudza vaLewis kuti chirwere chavo chegomarara chasvika pachinhano yechina kana kuti stage 4 inove nhano yekupedzisira pachirwere ichi. VaLewis avo vane makore makumi masere nemapfumbamwe vakapinda muparamende muna 1986.
From Jami Machiti, both Pidi Gu and Pidi Gura and Bazuka on the Pidi Gure, Pidi Gure, Pidi Gure, Urukuate, Askuquate, Chipata Wakasha, Iwe Uno Side, Quete Kupatasha, Utimbo Fuge, Problem Yachonte, Putu no Quate, the Uchiriku Quate, Askuquate, the Kapakurira, Kobam, Kobam. Siki unotinzinire kwesombe kudai mwari vanodarire urukwate asukwate kweisisizobve nakuti
garapo kambo kanonakita zvikuru Bazuka. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuChina zvekare kunoonekwa nana chiremba. Hurumende inokurudzirwa kugadzirisa nyaya yemari munyika kuti vanhu vasarasikirwa nemari dzavo zvakare sezvakaitika muna 2019. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.